Azingitambo zikuvaitika hapa ndere kuti sekuparira kwakakaitwa kumaanta police nagavana wecentral bank zvaiita sekunge zigi yato uya Friday vakatotengesa stage instrument yacho vakabudisa mari yavanayo saka maketi yange yakutarisira kuti vakutowana mari tanga kwedhis wiki itatanga ii saka panonga parobuda nyaya dzekuti havana kunge vakarongeka zvakanaka rekuti vaakuchitiudza kuti tinozoona kupera kwemwedzi saka izvozvo zvinotikanganisa maonero evanhu yaitingati confidence kana muntu vatoona kuti kuvinga vanhu vanga vasina kurongeka
saka kuti dhora iri rinyatsotambirwe nevanhu panenge pachida kuitwa sei chaizvo muzvinafundo
kuti dhora ritambirwe iri nevanhu chokwadi chaikuti avada kuvaka nyika chai chaizvo muridzi waro unofanira kuritambira first isiso tatambira muridzi wemari iyi hurumende yezimbabwe hazvigoni kuti isusu vanhu onje vari kunze tide kutamba nezigi ivo varidzi vari vasingaridi ndikureva kuti chii tichienda kumapasipoti uko kunotenga pasipoti tinofanira kushandisa zigi kwete maus ndakaona hurumende mwedzi wapera vakabudisa gwaro ravairatidza kuti death certificate for the us birth certificate $10 chitupa $10 citizenship imari yakati vakatotara kuti hakuna imwe mari inodiwa kana zim dhora kana yakuchinja neretra us ihurumende ichi pasipoti iri kuma $300 us havatombori chinhu zim dhora saka toende kumagaraji ehurumende ana petro tredana haatombodi kuona chinhu zim dhora right toenda kujute utenga moto yako ius saka vakasadaro manje ticharamba zigiwo sekupedzisira ndechekuti ini ndinofanira kufamba wapinda mubhenki kunotenga foreign currency ndeishandisa zigi yangu nekuti tinenge tichakapekwa nemweya welake of trust and confidence saka mwedzi mishoma inotanga four or five months hurumende ngaibvumirira vanhu vapinde mubhenki kuti kana ida kuchinja foreign currency opinda mubhenki osvika onobuda nemaus kubva mubhenki nereti yakanaka black market inofa but governor central bank yakatotaura kuti haukwanisi kupinda mubhenki unochinja foreign currency then kana zvakadaro ka black market yatopfumiswa.